inoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ndati kubva zvatashanda iyi tatibatei nemadonasi akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ndati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018 pay for small grants, then izvozvo tiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza raramo yevechidiki.
Mungati imi chirongwa ichi cheyali chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita makabatana nemamwe masangano ekunokuAmerica amataurai?
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza iyi mamwe maprogramu soari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprising yandakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachi then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvozvo kuti isusu tinokwanisa kundoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding, but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzo dzokuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira futi.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica amataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore esuch, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidza umamo mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi papi mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ndinoti kubva patinenge dava kuenda iko zvino tinenge tava kuonawo zvitsva zvatakadzidza kuti tizame kuti basa racho niringe richiita nyore kushandika.